Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemugovera gunyana 11, 2021. Makateerera ku Studio 7, nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitevhenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana kutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yekwaMugabe yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vaMugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo. Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. Nasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa. Nasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurukidza mwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Muri yevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe. Inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika yose kuti vachazadzisa zvavakavimbisa kuti vaMugabe varadzikwe kunodiwa nemhuri yavo uye mutumbi wavo hausi kuzofukunyurwa sezvakatarwa nematare nezuro. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mutauri wemhuri uye vari muzukuru vaMugabe vaLeo Mugabe vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika nepasi rose kuti vacharemekedza zvido zvemhuri yavaMugabe zvekuvaviga kumusha kwavo uye kuti havasi kuzovafukunyura sezvavakambovimbisa. Izvi zvinotevera kuraswa kwechikumbiro chevana vaMugabe chekuti vasafukunyurwe nekunovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHarare nedare raMeja Street muchinoi nezuro. Vachipa mutongo wavo nezuro, muzvare Ruth Moyo vakarasa chikumbiro chevana vaMugabe vanoti Bona Mugabe, chinotenda Robert Jr. na Belamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa naMambo Zvimba muna chikumi. Mumwe mugari wekwaZvimba vaDon Mogombe vati vanoshamiswa nemitongo yematare yekuda kumanikidza kuti vaMugabe vafukunyurwe vachinovigwa kuHerosi Eka asi pasingataurwe zvevamwe vakaitwa magamba asi vakavigwa kwaidiwa nehama dzavo savaDumiso Davengwa nevamwe.
Inini mafungiro nemaonero angu ano nyango paine mutongo wakadaro asi uri wrong nokuti tine manational heroes akawanda akadeclarewa kuti aifanira kuvigirwa kuHerosi Eka asi vakaenda mumisha yavo. So it's not fair kuti titi vaMugabe ngavabviswe kwaZvimba vaende kuHerosi Eka. Besides that, kana chifa asiri happy nepavakavigwa, besides muzive kwamunovigira asi mumusha menyu, not kutaura kuti takurai muende kuHerosi Eka.
Hatina kunzwa divi rehurumende kana ravaMnangagwa panyaya iyi sezvo mutauriri wehurumende uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo. Zvichakadaro, gweta revana vaMugabe vafungai chinwa murombe vati mushure mekutaura nevana vaMugabe vari kupikisa mutongo waMeja Street muchinoi nekukwidza nyaya iyi kudare repamusoro nemusi wemuvhuro kana chipiri.
Judgment yakapuwa obviously nemukana yakawanda yekuti inokwaniswa kuchallengewa pamumatare edzimoswa atinawo muZimbabwe nemhaka yekuti temu semanyero akaitwa tinoona sekunge that vana vawemufi havangatadziswe ku kuenda pamberi pedare nuda kwenyai
vamugabe vakashaikira ku Singapore muna gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa vamugabe avo vakatsonganyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017 izvo zvakaona vamunangagwa vachigadzwa semutungamiri wenyika vachitora chinzvimbo chavamugabe ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Batore MDC Alliance nhasi racherechedza makore makumi maviri nemaviri kubva musi wakaumbwa batore MDC muna 1999. MDCT inotiwo ichacherechedza zuva iri mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
MDC Alliance yacherechedza zuva iri kuburikidza nemashoko aturwa nemutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa kuvatsigiri vavo vachishandisa madande mutande sezvo vasiri kukwanisa kuita misangano nevatsigiri vavo nepamusana pechirwere checovid-19. VaChamisa vati rwendo rwafambwa nebato ravo runorwadza kuburikidza nekushungurudzwa kwenhengo dzavo, asi vati vane chivimbo chekuti veruzhinji vachawana rugare kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. VaChamisa vati bato ravo rine urongwa hwekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, vachiti hurumende yeZANU-PF yatadza kupa veruzhinji rugare kuburikidza neuori hunonzi hwatekeshera muhurumende. Zvichakadai, MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora inoti ichaita musangano pamuzinda webato iri paMorgan Richard Tsvangirai House mangwana, apo bato iri richaitawo mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kweMDC makore makumi maviri nemaviri bato iri raumbwa. Mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine basa guru rekupedzisa rwendo rwakatangwa nevamwe vavo rwekurwira shanduko, vanosanganisira vashakabvu vanoti vatsvangirai, vaGibson Sibanda, vaIsaac Matongo, amai Gertrude Mutombeni nevamwe.
Makore 40 mune zvakaitika zvakawanda zvekuti vakadzidza chidzidzo. Kune vamwe vakasara, kune vamwe vakasarudzwa kuti vasvike. Naipapo isusu osevera semhuri yeMDCT tinotarisira kuti izvo rwendo rwedu harusinyore. Kana taita sauti rinyore, kune vamwe vaifunga kuti zvakapfawa asi hazvina kupfawa. Asi tautanga kuona kuti vamwe vachasvika asi vamwe vedu vakasara kumashure. Isu tikuti rwendo rwedu ruchienderera mberi nekuti munoziva imi kuti pakazoitika extraordinary congress pakazopinda Joshua. Joshua wedu ndibaba Douglas Monzora. Tinotarisira kuti izvo tichasvika tichanotora nyika yeCanaan.
Vadamba vati kutsemuka nepakati kwakaita bato ravo zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro. Uyo wakati vaChamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai, hakuvatadzise kukunda musarudzo, vachiti bato ravo harisi kurwisana navaChamisa asi kuti riri kurwisana neutongi hwebato reZANU-PF pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Hatisi kukondesta vaChamisa kuti tinge tiri president wekuti vanga vari president weZimbabwe kana kuti vaMonzora vanga vari president weZimbabwe. Tiri kukondesta navaMnangagwa kuti vanga vari president weZimbabwe vaMonzora. Saka musanyisa vaChamisa pamberi nekuti ivo vada kutokondestawo vaMnangagwa.
Asi imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vati kunyange hazvo mapoka eMDC aya akapatsanurana, MDC Alliance yavaChamisa ndiyo ine mukana wekukunda musarudzo.
Mukana wavo uripo chero avo vari kumbunyikidzwa nekutorerwa maMPs kuti vasawana mari dzokuti vakampeini, asi tinongoziva kuti kana dai vakasakampeina zita rake rekungoti mwana wechidiki iroro ndoriri kumukampeinira. Saka ndinoona zvangu MDC Alliance iine mukana mukuru.
Kubva zvakavambwa MDC muna 1999, bato iri harisati rakwanisa kupinda masimba kunyange hazvo vatsvangirai vakamboumba hurumende yembatanidzwa nemushakabvu vaRobert Mugabe muna 2009 zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2008 izvo zvakaita kuti nhengo dzeMDC dzakawanda dzirasikirwe neupenyu mumhirizhonga yakaitika pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika. Pakakunda vatsvangirai vaMugabe musarudzo yekutanga asi vakashaya mavhoti anodiwa pamutemo kuti vanzi ndivo vahwinda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu gumi nemumwe chete vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu nevaviri. Uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi matanhatu nevatatu. 126,163. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi maviri nezvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu. 2,824,596. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti yatenga nhomba mamiriyoni gumi nematatu uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi. America iri kurangarira nhasi kurwiswa kwayakaitwa nevanopfurukidza mwero makore makumi maviri apfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira nzvimbo nhatu dzakarwiswa musi waGunyana 11, 2001, dzinoti Pentagon muVirginia, World Trade Center muNew York nedunhu rePennsylvania. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa musi uyu apo vanopfurukidza mwero vakapamba ndege vachidzishandisa sezvombo zvekuparadza zvivakwa muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Chatonda vanoti vanotenda Mwari nevadzimo vavo sezvo vakapona nepaburi retsono pakarwiswa muzinda weWorld Trade Center uko vaive nemusangano zuva iri. Vachatonda vanoti vakabuda muhofisi yavo vachienda kunotsvaga svutugadzike nekuverenga bepanhau apo vakazonzwa kuti World Trade Center yainge yarwiswa. Vanoti vakabatwa nechirwere chegomarara remudumbu nechirwere cheitsvo mushure mekufema mweya waibva kuWorld Trade Center. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachatonda kuti tinzwe nezvakaitika musi uyu.
Floor yoyo 101 kuma 7 o'clock makusen ndokusvika manga muchifadirwa kuita musangano uya atogadzira zvinhu zvedu zviyeshe vanhu vachitotanga kudzisa makofi chichi so ndikati zvinhu zvakarongeka pana ndichibva ndati 10 o'clock ichikure regai ndidzike pasi vandasiya makii emota angu nebriefcase vandadzika pasi. Takananga ku coffee shop panga pane vamwe vakati one day vanga vakamirira kuti maofisa avo nguva ikwana. Ndogara paya pa nguva dzokusvika kuma 8 o'clock ndo pandakati kuda ndotanga kusimuka. Pandakagoti ndisimuke ndende kuelevator kunotora briefcase yangu ndakangonzwa kuti kwele magetsi ese kugaira kuita semheni yapinda mubuilding. Saka hatina kuziva kuti chaitika chii. Takatozoona magetsi wese ndoo apachisina tatisasawo nyange aga ari masikati zvavo waingoona magetsi kana ukatarisa kure but mukati muya manga matanga kuita dima manje isinganyatsokuona kana kuti madhoo ari papi toenda kupi. Chigare nechigare tikanzwa maambulensi aakuuya.
Panga pasina here yambiro yakapiwa neguta renew york.
Pakandishamisa ndechokuti kunew york kune inonzi emergency radio inouya patelevision ngana pa kana une radio inouya paradio kuti vataure kuti zviri kuitika zvei. Musi woyo kana akataura kuti zvaitika kuWorld Center zvei kuti tizive kuti chii at that particular time panga pasina.
Chii chakazoitika apo makagariswa imomo muchinzi musafambe-fambe?
Chibva ndasimuka ndikaenda kuna firefighter ndikati kumaelevator achikushanda here ndoda kuenda kumusoro kunotora briefi. Zvikanzi ai usamboenda muelevator. Saka zvikanzi toda kumboona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Imi muri pakati panapa garai pasi. Toburitsa vanhu tichibva tagara pasi payapa. takagara takamirira kuti mafire marshals vavatudze kwokuenda. Takanzwa kana vakamboenda kuhondo munoziva kuti kana bomba radonetswa zvinoita sei. Ndozva ndakangofunga kuti tarakashwa nebhomba, nokuti zvandakanzwa zvanga zvichiita muridzo kuti ndongozongonzwa kuti ndo pakaita kuruva utsi hwakabudamo hwaitopisa kumeso kuchiuya kumeso kuchipisa kuti tione kwokuenda kwanga hapana manje wangova mudima reutsi.
Makazobuda sei panzvimbo iyi?
Ndo pakauya firefighter mwangane netochi dzavo akati ayo vanhu mi nditevererei ndikutaridzei pane mukano wokubuda, handiti pane maunderground path matreni aya. Ndobva achitaridza mukova zvikanzi fambai muchingoenda kusvika mawana door reunderground rakazoruka mozobuda ipapo tigofamba. Patakangotanga kufamba building ndofunga yanga isati yanyatsodona, tanzwa futi kuti ndopakauya utsi une moto nemagirazi akavhunika here kana kuti unongoona vanhu vachidonha padhuze neweso. In fact makore apera wandatisingagoni kunyatsotaura nyaya iyoyo ino vanhu vanga vakakomberedza, so waingoona munhu adonha hauchaoni munhu. Chigurupu changa chiripo patakatanga kubva muWorld Trade Center kuti tipinde muunderground ndakangoti kuda tatiri kuma 200-250 tichimhanya tichitsvaga outlet. Tofunga pava pasara 125 chaiwo. Kufema kwanga kwakunetsa, ndakabvisa bhachi rangu ndikatora vest under vest ndikabva ndaita mask kuti ndise kumunhu semasi kuti nditogona kufema. Hameno zvakazoitika nokuti inini ndakazongomuka ndakunonzi kuSaint Barnabas Hospital.
Muri kunzwa sei pari zvino mushure mechiitiko ichi munyama dzenyu?
Utsi hwandakafema hwanga kune magirazi nesimendi chichi nokuti zvakazondirwarisa ndikaita makansa mudumbu umu ndikaitwa operation ndokuti dumbu rangu rakabviswa kuti du handina kana dumbu nazvino kurarama kudai kuda kwamwari nokuti namakidneys ose akabva atsakatika zvokuti ndinotoenda kudialysis 3 times a week for 4 hours. Izvo zvikutaura kwatinoita so ndiri kudialysis.
Avo vanga vari vaFrank Chatonda, chizvarwa cheZimbabwe chakanga chiri pedyo neWorld Trade Center payakarwiswa nevanopfurukidza mwero muNew York, vachitaura vari parunhare vari kuSouth Carolina naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzvokora kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye-9/11.
Isu sebato reMDC Alliance inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa tinomira nenyika dzepasi rose kusanganisira hurumende yeAmerica tichifunga nekurangarira vanhu vakapondwa makore makumi maviri akapfuura, kukafa vanhu vanopfuura zviuru zviviri. Vanhu ava tinoziva tose vakapondwa nevanhu vasingafarire runyararo, vanhu vanofarira ropa revanhu vanoda kuponda vatingati matororo. Isu tinoti vanhu ivava kana vachinge vabatwa kana vachinge vaonekwa vachiita izvozvo vanofanirwa kurangwa zvakaomarara kuti vasazozviita zvakare, uye kuti vadzivise avo vanenge vachida kuzoronga zvinhu zvekuponda nekudeura ropa.
Munoona sei mabatirwo aitwa kucherechedza zuva iri nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden? Zimbabwe ingadzidzei pachiitiko ichi?
Asi ini chinonyanya kundifadza zvangu ndechekuti munowo muAmerica vaJoe Biden varatidza kubatanidza vanhu. Ndo zvinonakidza kuti kana paine nhamo inenge yawira nyika, kana paine zvakashata zvinenge zvawira nyika, vanhu vose vanobatana, kwete kuti nekuti ava ndava ndevekwangana havafanirwe kuuya, ava ndevekwangana havafanirwe kuonekwa kana kunzwika vachitaura. taona isusu wa Joe Biden na Bill Clinton nevamwe vanobva kudivi rema Republicans vachinogara pamwe chete vachibatana kurangarira vanhu vavo vanhu vakashaika ivava ndozvatinenge tichida kukurudzira.
Avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora vachitaura vari parunhare vari kuno kuAmerica naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeZANPF iri muWashington DC vaFrank Guni kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye-9/11.
Isu semusangano weZANPF tinoona kuti chiitiko chekubhombwa kwakaita America musi waSeptember 11, 20 years ago. Chunhu chakaipa zvikuru kwazvo nekuti matoro aya akatora mutemo nokutora upenyu hwevanhu zvisina tsarukano. Isu semusangano tinoti pasi nematororo. Matororo kwese kwaari anofanira kurwiswa nokuti anokanganisa runyararo neugari hwakanaka hwevanhu. Takachema pamwe chete neAmerica pakaitika chiitiko ichi. Saka pari nhasi tinorangarirawo kudeuka kwakaita ropa muAmerica zvakaafekta pasi rese nekuti kwese kunenge kwaita matororo achitora upenyu hwevanhu vasina mhosva zvinotiafektawo isusu nokuti isusuwo seZimbabwe tine tisingade kuti zvizoitikawo kwatiri saka tinochemedzana neAmerica.
Munoona sei kubuda kwakaita America munyika yeAfghanistan?
Chatinoshora chete ndechekuti mukupedzisira kwazvo takaona America yakaenda kuAfghanistan ikaropedza makore makumi maviri ikoko ichiti iri kurwisa matororo echitariban. Asi iye zvino vabuda chitariban chiyachadzoka ndochaakutonga vaakutotaura navo vachibatsirana kuti vaburise zvisharwa zveAmerica neshamwari dzavo. Saka tobvunza kuti mari dzese dzavakashandisa nezvese zvavakaita izvi zvakaburitsa. Asiwo nerumwe rutivi tinotenda kuti hatina kuzoona imwe 9/11 zvakare imo muAmerica kana kune dzimwe nyika.
Avo vanga vari nhengo yeZANPF vachigara muWashington DC vaFrank Guni vachitaura vari parunhare vari muWashington DC naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mufundisi wechidzimai vachange vari kutaura nesu pamusoro pemaonero avo nechiitiko chekurangarira kurwiswa kwakaitwa America muna gunyana 2011 nevanopfurikidza mwero.
Sarangu jineetuko Pastor Rebecca Makai ndirikutaura ndiri muno muMinnesota muUSA. Vanhu vari kutya, vanhu vari kuti nevanhu vakawanda vachiri kustruggle nepost traumatic stress zvakaitika. Saka tirikuda kunguuya pano sevechitendero tichiti vadikani hatina kumwe kwatingaende. Tariro yedu iri muna Jehovha. Tinoda kusimudza meso edu tichiaisa kuna Mwari. Saka tiri kukurudzira kunamata.
Imi sevafundisi vari muno muAmerica, zvii zvamuri kukurudzira vamwewo zvizvarwa zveZimbabwe kana zvemuno muAmerica zvakatarisana nedambudziko iri remusuwa gunyana 11/2011?
Tinoda kuti tingokumbira kuti Mwari ndiye muchengeti. Ndiye ultimatum yedu kuti tikasvika pana Mwari, tikanamata, tikamira pana Mwari nesoko ravo, tikamira pasoko ravo, anova mubatsiri wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mufundisi Pastor Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nevagari matunhu akasiyana siyana rekubviswa munzvimbo dzavagere mushure mekunge munzvimbo idzi mawanikwa zvicherwa. Kuti tinzwe kuti vagari ava vane kodzero here yekuramba kubva munzvimbo dzavo kana muchinge mawanikwa zvicherwa? Tabata mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguhu. Takatanga nekuvabvunza kuti zviri kufamba sei kwatiri kunzwa kuti vagari vari kubviswa.
Dambudziko raitika nderekuti vanhu vari kumaruwa iko zvinezvi, nyika yese yeZimbabwe, vasangana nedambudziko rakasangana nemadzitateguru edu muna 1890 pakasvika maBritish muZimbabwe, vachidzinga vanhu vatema kubva mumisha yavo vachinovagarisa makipi. Saka iko zvinezvi ndingati makore maviri apfuura aya taona kuwedzera kwekupiwa kwemaspecial grants kumaChina. Hurumende haisi kuenda on the ground kunotaura nevanhu.
Asi kava Maguhu, tinonzwa kuti pane mutemo unopa masimba kuhurumende ekubvisa vanhu panenge pawanikwa zviwanikwa zvingava zvicherwa izvozvi zviri kuita kuti vanhu vabviswe mumisha yavo.
Mutemo iwoyo iMines and Minerals Act yakanyorwa nemaBritish muna 1961. Mutemo hudzvinyiriri. Chinova chinhu chinoshamisa kuti 41 years after independence tichine mutemo wakadaro unodzvinyirira vanhu zvinotyisa kudaro. Unoperekedzwa zvakare neumwe mutemo unonzi Communal Lands Act, unotaura kuti communal land yese iri muZimbabwe kuva tinoti kumaruwa iri muzita rapresident. Ndosaka vachiramba kupa vanhu compensation nekuti vanenge vachiti ivhu racho harisi rako. Zvinoita kuti tibvunze kuti saka chii chaimborwirwa kubva kuna ana mbuya nehanda kusvika muna 1980. Takatiudzwa kunzi ivhu ndoratiri kurwira, asi kuzvinezvi 70% yemaZimbabweans masikwata kunyange vasingazvizivi vanozozviziva kana paitika yemineral. Ndopavanoona kuti nzvimbo yavo inenge yakombwa nemapurisa, vanenge vaakuwana vanhu vanenge vachivavhundutsira nekuvachichidzira nezvimwe zvakangodaro. Saka tine dambudziko guru remitemo. Ndosaka vanhu vari kuti ngatigadzirisei mitemo yedu kuti idyidzane neconstitution yenyika. Constitution yedu haitenderi sezvekuitika izvi, asi ndosaka hurumende isiri kuda kuti tive nemitemo mitsva inodyidzana nechi nebumbiro remitemo renyika.
Saka zvii zvaifanira kuitwa kuti vagari vachengetedzeke kana kuti vachengetedzwe nemutemo?
Zvaifanira kunge zvichiitika ndezvekuti hurumende ndiyo yaifanira kuisa mutemo nemapolicies anoprotekta vanhu vavo. Vamunangagwa ndipresidendi weZimbabwe, basa ravo guru nderekuprotekta zvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka chataifanira kunge tichiona mapolicies ehurumende anodzivirira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvisinei hazvo, nechikonzero chekuti hurumende yedu iri kuita sekuti ihurumende yemainvestors. Chinenge chakudiwawo ndechekuti magweta vatarise bumbiro remutemo, vatarise malaws edu, voendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva. Vanhu vacho vari kuda kubviswa ngavarege kungomirira kurusvikira musi wekubviswa, ngavaorganize at the local level. Masangano akazvimirirawo oga anofanira kuti aite ruzha pamusoro petsekwende yapinda munyika iyi yekudzingwa kwevanhu mumisha mavo. Magweta anofanira kuendawo zvekare kumainternational courts sethe African Court on Human and People's Rights, vachinoshambadzawo kuti ndo dambudziko raitika muZimbabwe, pomboitwawo majudgments even outside Zimbabwe. Tochionawo kuti zvinofamba sei kana tateera nzira dzakawanda wanda idzodzo.
Aiva, nguva yedu ndo yaita shanje. Tinokutenda iva Maguhu nekupinda muchirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Tosangana svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mhuri yekwaMugabe yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vaMugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo. Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurukidza mwero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7, kose kwamuri. Ini ndini Rachel Choto,
ndichitefe nyura ndiri kumba nepamusana pekuchira chirwere checovid-19.
Soku isika tise